My election in Zimbabwe from 2002, 2008, hakuna civilian organization munyika muno inokwanisa kudeploya vanhu vayo nyika yese sezvakaitwa nefazi. Izvezvo zvinokwanisa kuitwa nevanhu vane vane rutsigiro rwemauto nevasori.
Asi zvinosiya papi chimiro checentral intelligence organization, chimiro cheZANU PF pamwe nechimiro chenyika?
Chimiro chenyika ndochingangokanganiswa. But kuti kwanzi ZANU PF chimiro, ZANU PF chine chimiro chipi? Vamwe vese vamataura havana chimiro nokuti ndohunhu hwavo. Chimiro chetinotira chimiro chenyika, nokuti nyika haisi bato rezvematenderwo enyika.
Pane chingaitwawo here nevanopikisa nemashandiro efazi?
Aiwa, tinokwanisa kuitwa nevanopikisa kubudisa vanhu ava vanoita zvinhu zvipatiri. Kuti anoita zvinhu zvindini inga anoita zvinhu zvindini, not only that. Kuindawo kumapata akafanana naStadak vachitaura vachipa uchapupu, uri pachokwadi unoumbowo, ndio zvinoita kuti vanhu havarege kuita kwavo nokupublicisa mumanewspaper kuti vanhu havanodai vanodai vanodai, nokutaurira pasi rose e nokuti opposition haikwanisi kusunga munhu. Opposition haikwanisi kuzvitopa zvinoita, asi nokwanisa kupembedza nokuisa pajekerere kuti vanhu havazikani kuti zvinhu zvavanoita hazvisi pamutemo wemaelection, hazvisi pamutemo wenyika. Ndo zvavanokwanisa kuita izvozvo.
Pane zvingaitwa here kuti boka rinotungamira sarudzo ringe rakazvimirira?
Pane zvinofanira kuitwa. Tarirai sarudzo dzinoitwa musouth africa. Mambodzwa kuti ani yesouth africa iri kitei? Mambodzwa kuti south african policy kana vasori vayo vanopindira vachitaputa anc. Saka zvichiitwa kusouth africa ndo zvinenge zvichitarisirwa kuti zvitewo muno. Zvinoitwa nemapato emuri kutaura hazvisi pamutemo. Kana mukatarira muzambia vakaita sarudzo dzavo asati namodzwa kuti ani yanga achitaputa ichinema. Saka kuti sarudzo dzemuno dzikwanise kuitwa pajekerere. Kuti muZimbabwe mukwanise kuti yatinoti pachirungu democratic breakthrough inotoitika kana vanhu vechiuto, kana vanhu vechisori, vasori, mapurisa, kana tingati the securocrats, kana kuti representative apparatus, inofanira kunge ichioperata zviri pamutemo sezvinotaurwa neconstitution yenyika, sezvinotaurwa neZimbabwe Defence Act, sezvinotaurwa nethe Police Act, kuti vasapindira mumapartisan. Izvezvo ndozvinokwanisa kuti nyika ite sarudzo zvakanaka.